Mashoko anotevera ndeekuwedzera. 2a. Kunzwisisa uprofita hwaEzekieri. Tsanangudzo. Chii chinonzi uprofita? MuBhaibheri, shoko rechiHebheru rechiito rekuti nava, rinoshandurwa kuti profita, rinowanzoreva kutaura mashoko akafemerwa, mashoko emutongo, mashoko ekudzidzisa, kana kutaura murayiro waMwari. Rinogona kurevawo kutaura mashoko anobva kuna Mwari ezvinhu zvichaitika. Uprofita hwaEzekieri hune zvese izvozvo. Akahupiwa sei naMwari? Mubhuku raEzekieri mune zviratidzo, mienzaniso, mifananidzo uye mashoko euprofita aaiita zvekuedzesera zvaizoitika. Kuzadziswa kwawo. Umwe uprofita hwaEzekieri haungozadziswi kamwe chete. Semuenzaniso, uprofita hune chekuita nekudzorerwa kwekunamata kwakachena hwakazadziswa zvishoma pakadzokera vanhu vaMwari kunyika yakapikirwa. Asi sezvatichakurukura muchitsauko 9 chebhuku rino, hwakawanda hweuprofita ihwohwo huri kuzadziswa iye zvino uye huchazadziswa zvakare mune ramangwana. Kare pataiongorora uprofita hwaEzekieri, taiti vamwe vanhu vanotaurwa mahuri vane zvavanofananidzira, uye zvimwe zvinhu zvine zvazvinofananidzirawo. Asi bhuku rino haritauri kuti mumwe munhu, chimwe chinhu, kana imwe nzvimbo ine zvainofananidzira mazuva ano, kunze kwekunge paine zvakanyorwa mumagwaro zvinonyatsoratidza izvozvo pachena. Pane kudaro, richataura nezvekuzadziswa kukuru kweuprofita hwaEzekieri. Richaongororawo zvidzidzo zvatinogona kuwana pamashoko aEzekieri, uye zvatinodzidzawo pane vamwe vanhu, nzvimbo, uye zvimwe zvinhu zvaakataura.